A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she allegedly assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa. After finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women play, those in the arts, in communicating political and social issues. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kosha olesine lobo mama asi suzene bo mama kulapo esi tuala kona uchelo letu long olesine. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com. Welcome if you're just joining us today on the Women's Roundtable. We are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa after finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women in the arts are playing in communicating political and social issues. What are your views on the issue, PJ?
And today, the South African President, Jacob Zuma, was quizzed on the role he played in facilitating the awarding of diplomatic immunity to the First Lady, Dr. Grace Mugabe. This is what he had to say.
With regard to Mrs. Mugabe, now, I'm not a lawyer. I don't know the points of law. And I was not involved in this process. How it has been done, I would be lying if I speculate. What were the facts that were put? Because I was not in that department dealing with that matter. So I'm not going to give you an answer that is not there. Thank you, Deputy Speaker.
Honorable Tlowama.
That there was the South African President, Mr. Jacob Zuma, on the immunity, diplomatic immunity offered to First Lady Grace Mugabe of Zimbabwe. And from what I heard, he actually ducked the question three times before he could be pinned down to answer the question.
Yes, very interesting there. Mm-hmm. And we had him giving his signature laugh at the end of the statement that day from Mr. Zuma, the president of South Africa. ZANU-PF yesterday organized a solidarity rally for the First Lady Grace Mugabe, which she did not attend. And critics are questioning the relevance of such gatherings. So that's what we're going to be looking at here, PJ, and also at the role that women in the arts are actually playing in communicating political and social issues too. Mm-hmm. What are your views on the issue? Over to you, PJ.
Stand-up comedians are having a feast or a good time going on about this issue here. Mm-hmm. Yeah. Siyalambulela uhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esikhangela izangkathaze izandhluphe kanye lokuphumelela kwenhlelo zabo mama kungaba kusemabhizimusini akungaba kwezokuhlabela kungaba kwezompilo nje ekuphileni kwabantu sisithi asihluzeni bomama lamhlanje ke sikhangela ulokhe sikhangela udaba lolu olukankosikazi Grace Mugabe, umkamongameli Robert Mugabe. Yena ke ochiye echaye untombazana amthole elamadodana akhe amabili uBella Maine kanye lo Robert Jr. ewetheleni yakwele South Africa eJohannesburg. Ikho ke izolo ugcine ekhululwa akazanga abotshwe abotshelwe locala laloba nje abantu base South Africa bebefuna kakhulu ukuthi ngabe uyabotshiswa amiswe phambi kwemthetho ndaba kodwa ke umongameli Jacob Zuma ucineke ukumbe ngithi uhulumende wakhe akwa Jacob Zuma ucine umnika isivikelo esediplomatic immunity ukuthi angabotshiswa ngicala leli lokujaya untombazana. Iko ka abantu abaningi kuba khubile kakhulu abase South Africa kwakhuba labase Zimbabwe okokuthi amabandla aphikisayo kwele South Africa lamhlanje abebuzisisa umongameli Jacob Zuma ukuthi kungani uhulumende wakhe engabophanga unkosikazi iGrace Mugabe. Iko ke yena uphendulile ngemva kwesikhathi eside lokhe bezama ukumbuza umbuzo omunye akumbe bambuze kabili kathathu ukuze aphendule esithi yena hayi yena asilogqwetha njalo akazi lutho ngalolu daba yena akazange angenele. Abamtshela abasedalela ephalamende bathi vele wena uyamisaba umongameli Mugabe yikho ke uwenze njalo ukuthi unkosikazi wakhe engabotshiswa kumbe angamiswa phambi komthetho ndaba ngaleyo ndlela ke uvumela ukuthi umuntu wonke aphume elizweni lapha aphuma khona abuye azokwenza santando elizweni lethu akubakhubile ngempela abakhuluma kakubi ngakho. Kodwa ke izolo ngase Harare edolobheni le Harare abalandeli beZANU-PF babe lokufola babe lomkhosi wokufola babuthana esikolweni sabo seZANU-PF besithi bona basekela ukuthi unkosikazi Mugabe akabotshwanga njalo besekela lokuthi wahamba wachaya intombazana lo okade isona kodwa ke abangakuvezanga ukuthi kungani echaye umntana wabanikazi engachayanga labakhe abantwana xa kade efuna ukujezisa njalo yena ngokwakhe kade engekho embuthaneni ona lo ukuthi abantu kade bezibuza ukuthi kade vele umbuthano lo kade umwani sibisibili ukufola lokho asizweni intatheli zindaba yethu akade khona izolo ekufoleni kwabeZANU-PF lokho.
Ingoma bezitshulwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa unkosikazi Mandita Webby Chimene umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke. Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Webby Chimene ilandule udaba lochefu ebiwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU-PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Shombo uxwayise abekade bekulombuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapolisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi uMongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapolisa abeZANU-PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga yikuba amapolisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe eZANU-PF headquarters lapho bekutshaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni.
Ye lo ke ube intathele zindaba yethu uMavis Gamala ekade khona lokhu kusenzakala ukufola kwabeZANU-PF izolo besekela unkosikazi iGrace Mugabe. Kodwa akakukhulumileyo lapho engunye ngubambileyo ukuthi balisile ukutshengisela kwabasakhulayo abenera ukuthi labo batshengisele besekela unkosazana Gabriela Angels omunye owatshaywayo kwale South Africa unkosikazi Grace Mugabe. From what I understand, Mav, from our reporter Mavis Gama, she was saying ironically yesterday the police barred the Naira youth from marching in support of Gabriela Angels, which they wanted
in
to
a counter
go, counter yeah mm. counter march to Miss Grace Mugabe's
very interesting match. PJ, I think you know that's what's coming from the ground where people are actually questioning that what's behind all these matches, because like you're saying, one of our reporters on the ground, they were saying there was actually another match that was organized by Naira, and they were denied permission, but ZANU-PF went ahead and actually had their own match. So that's what we're discussing here, and also just the role that women in the arts are playing in communicating such happenings in political and social environments. Kune avo vachango pinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable. Tiri kutarisa zvakabuda izvo nezuro pamusangano weZANU-PF apo vaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa, uko Amai Mugabe vakawanika kwa ivo vachirova musikana kana kuti tsvara kadenga wechidiki Gabriela Angels mushure mekunge vaona mwana uyu ane vana vavo vakomana PJ Chatunga na Chatunga Bellarmine na Robert Junior. Saka ndo zvatiri kutarisa izvozvi kuti zviri kufamba sei uyezve zvakabatsira here kuti vange vane chiitiko ichi, uyezve tiri kutarisa kuti mabasa ari kuitwa nemadzimai anoita zvemitambo akakosha sei munyika, tichiona kuti vari kuwanikwa OPJ vachitaura nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika pamwe chete nezvimwewo zvetsika nemagariro edu zuva nezuva. Regai timboenda kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasa anga ari kuchiitiko chanezuro, tinzwe kuti zvakafamba sei.
Zuru nezuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nhasi, zvichiratidza rutsigiro kuna Mai Mugabe pamwe nemurume wava Robert Mugabe, murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbo vavarwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naMai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsigira Mai Mugabe, nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi Zvanga zvitsoropodza tsvarakadenga yekusouth africa muzvare gabriela angels avo vanonzi vakarohwa namai mugabe masvondo maviri adarika mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri chatunga bellarmine narobert mugabe jr pane imwe hotera iri mumusha wesanton mujohannesburg chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi angels haazi ngirozi tinoramba takamira namai vedu vashitaura pagungano iri amai chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana namai mugabe vachiti anenge ada kutuka amai mugabe avo vavafananidza nambuya nehanda anenge atukawo mutungamiriri wenyika varobert mugabe mumashoko anga achiita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navamugabe nevechidiki vebato ravo kugwanda masvondo matatu adarika amai chimene vatiwo vanhu havafaniri kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano amai chimene vatiwo vamugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato rezanu pf vavanoti vave kuswero tisakaramata namai mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba zvichakadaro vanotungamira boka revechidiki muzanu pf vakudzana ichipanga vati vanoramba vakamira namai mugabe kusvika zvanaka
tanga tiri kukupai apo zvakaitika nezuro kumusangano wezanu pf wokutsigira amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa uyezve pakutanga pechirongwa tanzwa isu kune mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitaura ivo pamusoro penyaya iyoyi yediplomatic immunity vaZuma tanzwa pj vachiti ivo ivo havasi gweta uyezve havana kunge vane ruzivo kana kuti vanga vasiri pakati penhaurwa dzakaitwa kuti amai mugabe vapiwa here diplomatic immunity kana kuti kwete asi vamwe vari kuti
ende kasekero kamwe kavaita kaya
ehe vabva vaita kamwe kasekero kekuti vazhinji vari kubvunza kuti kuti vaZuma vanga vachirevesa here paya kana kuti vangoita ivo kuti vanzvenge mibvunzo regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu tinochingamidza Willard Zvidzai ari kuti solidarity rally Santa Mount say there is no rule of law in Zimbabwe. Some people are more equal than others. Moses Shumba, how can Zuma say that? Tinasisi Hilda Mkomo vari kuti vabva vataura vanendevele pj nichakupa kuti uverenge Willard Zvidzai vataurazve kuti Zuma is out of words. The leader of a country cannot give a satisfactory answer to his nation on at the world at large. Ndobva vata izvo hazvinaundifadza izvi. Kana muri pano palive feed yedu dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Gideon Mahuka Zuva ari kuti yes, what Dr. Mai say did is disgraceful, but I think the issue was a civil matter which was hijacked by people who purported to represent the girl. Vaenderera mberi vachitaura zvakawanda achimwene manyadza vari kuti watching in Chipinge achimwene kwakadini kuchipingeyo. Hilda Nkomo ndabva ndaona achimwene vabva vadzvanya apo pakanzi like aiwa saka tinoona kuti muri kutinzwa. Hilda Nkomo ari kuti so true, this was disgraceful as a mother of the country. Watching Mike Matena Origins ari kuti watching from BW. Setswane Mandivizi ari kuti vabva vataura ivo kuti zvakamira seiko ikoko. Tselani Mavindidze mai muga ndofunga ari kuti aiwa havasi kufara nezviri kutaurwa izvo naDr. Amai. Paul Mujuka ari kuti ataurawo zvimwe pamusoro paamai vari palive feed iyo hatikurudzire kunyombana kana tiri kutaura isu nezviri kuitika munyika tauraiwo zvinobatsira uyezve hatidi mazwi anonyombana. Atiwewo Nyakuritira ari kuti watching from Durban. Tina Gordon Pangeti who has just joined us, Priska Butawa ari kuti tee aiwa tinokuchingamidza imese muri palive feed yedu uyezve kana muri kutinzwa dzvanya ipapa pane malike nemalove tione kuti aiwa muri kutinzwa. PJ, I think regai timboenda kune tane mumwe ndiri kungoti nemumwe munyarikani wedu ari pano saka regai tiende kwauri tinzwa kuti vari kuti chii.
Siyakwamukela Nkosazana Victress Matutu.
Yebo mani, njani?
Hayi nyaphila, kunjani khona ngapha eSouth Africa?
Hayi, eSouth Africa ku-right.
Yeah. Limuzile umnumzana Jacob Zuma ebuziswa edalele parliament ngalolu daba lukankosikazi Grace Mkabi. Khona ngapho ngasitshela ukuthi abadabuka eSouth Africa, izizalwane zeSouth Africa zilubona njani lolu daba, njalo lani abaseZimbabwe abasebehlala eSouth Africa alikubona njani?
Bengimlalele uba uJacob Zuma ekhuluma over i-diplomatic leyo nikezwe umama uGrace Mugabe. Ngathi uwehlulekile ukuphendula ngendlela mina ngedwa ebengicabanga ukuthi uzophendula ngakhona, akanikezanga i-straight answer njengomongameli welizwe. Engicabanga ukuthi nama-South Africans amaningi akubona kanjalo, ngoba beyacabanga ukuthi njengomongameli bezobanika at least i-explanation ezwakalayo ukuthi kungani kwenzeka into enjalo.
Yeah.
So impendulo yakhe ayisuthisanga abantu abaningi.
Yeah. AbaseZimbabwe bona lokho belomqondo munye ukuthi basengozini yokuhlaselwa ngabantu baseSouth Africa.
Sicabanga ukuthi sisengozini efana naleyo ukuthi singahlaselwa. Bekuzoba lula ifu bekuhambe ngendlela yomthetho ama-South Africans, kumbe ambona umama uGrace Mugabe, kumbe siye enkantolo. Bekuzoba lula ngoba bezathi umthetho udlala indima yawo, but okwamanje ngoba bawubonanga umthetho udlala indima yawo ngendlela kade be-expecta ngakhona, or ngendlela abafuna ukuthi ngale kwenzeke ngakhona, kusengenzeka ukuthi bacabanga ukubhodlisela kithi ngezinto ezifana nabo xenophobia.
So lokho besithi ngabe uyabotshiswa lalo basokwedlule isikhathi eside kangaka, njalo sebuyele eZimbabwe.
Angicabangi ukuthi vele bengathi kangabotshiswa nje, bona bebevele befuna ukumbona siye enkantolo. Lokho kungaze kube yisikhathi esinganani, kodwa basafuna ukumbona siye enkantolo ngokuthi I think ngakuba banezindlela bezoyenza i-appeal against le diplomatic immunity enikezwe ubaba uGrace Mugabe.
Uthinike ngalabo abafole izolo betshengisela besekela unkosikazi Grace Mugabe sithi njengomzali akumele ajezise abantwana nxa lapho ebathola bezowona.
Umzali uyabajezisa abantwana maye bathola besona, kodwa kuyabe sokusiya ukuthi sijeziso bani lesi umzali asinikeza abantwana, njalo abantwana labo abanikeza isijeziso ubathole besenzani. Esikhathini esiphila kiso njengamanje akuselula lokho kokuthi besithi umntwana ngowawonke umzali, njengalokho bekusenzeka kudala ukuthi umntwana ube ngowawonke umzali. Ma umntwana etholakale sona, umzali befika discipline lowo mntwana omthole sona. Kodwa kuley case kunzima ngoba umntwana lo ube ngoni eyedwa, ube kufike kwatshaya abantwana bonke besizathi bebedisciplinwa, kodwa ma uchayo yedwa ube disciplina esona lobani.
And njalo nxa kuyukuthi vele umthela uswazi umntwana, umthela uswazi ngothando, awusoze umlimaze kangako.
Ya, amanxeba abonakale kuGabriela Angels ayabonakala ukuthi ebengathayela ukuqondiswa, ubethayela ukuzwisa ubuhlungu. Kulo mahluko phakathi kokuqondisa ingane lokuzwisa ingane ubuhlungu, umama othaya ingane yakhe akayithayela ukuyilimaza loba ukuyibulala, kodwa uyayikhuza, akayilimazi ngendlela le esiyibonileyo.
So uthini-ke ngalabo abamsekelayo lo unkosikazi Mugabe?
Mina ngokwami angicabangi ukuthi abantu abamsekelayo bamsekela ngoba bemsekela, ngoba akekho umuntu opheleleyo kahle ngingakubeka ngaleyo ndlela ukuthi ongayisekela le nto. Basekela nje, I think bacatha ngokuthi basekela umuntu, kodwa sokungenzeka ukuthi kube le ndaba zezombusazwe politically ekusekeleni kwabo, ngoba umuntu nje his or her five senses angeke ayisekele le nto eyenzekile.
Hayi, bamba khona pecingweni. Nkosikazi kumbe nkosazana? Nizaphambanisa.
Nkosazana
umathuthu.
Yebo.
Okulungile, bamba khona pecingweni. Seqhubekela phambili ngohlelo lethu. Ngike nginike ithuba kumavelasi.
PJ tinenge tine mumwe munyarikani amai Hilda Nkomo vari panhare vari ku Britain vada kutipa pfungwa dzavo. Amai Nkomo, pinda yenyu muchirongwa mutipa pfungwa dzenyu.
Maita yenyu is marvelous.
Yeah, taura yenyu.
Thank you. Inini semubereki zvakaitwa namai Mugabe samai venyika, it's so disgraceful. Why ndichidaro vaifanira kuziva ivo chindiro chavo samai. And that part of it, she went into another country to fight someone which wasn't fair in a public place. And after all, when she went to South Africa, she had the mission to go there carrying that sword which she used to hit that girl, the innocent one. No matter, let's say if she was a prostitute, you can't do that to someone. She was going to report or do something, to get down and ask you, who are you, or whatever. Not just to come and get someone and just to hit someone, not even revenging. I don't think it was fair. You know, if you are a married person, having a husband who hits you day and night, you feel like you are scared. So no matter whatever is happening, people in Zimbabwe don't think this support, it was because they are happy. They are being abused, and after being abused, aiwa mai Nkomo, tinotenda ipapo. Ndanyatsonzwa kuti chokwadi muri kutaura nemoyo wenyu wese, asi mamboti gagaga neshona kune avo ndanzwa mamuchimixa mapinda mushona mudevele muchirungu. Manga muri kugona chaizvo, muri kunyatsotaura saamai, mongoti ga. Ndichirwadziwa ka tinenge tichifunga kuti zvinonyadzisa. Munoziva here kuti vana vedu vari muZimbabwe, three quarters of maZimbabwe vasakaniisatakuzaravitai mabasa kumusha. Dzakakatorwa hondo. Inini I'm talking this because ndakasura ndichiyaruka kuita mhandara yaya nguva yehondo. Kubva vana vakatazvara asawo havana mabasa from 1980 up to today. Vari kuponera muSouth Africa, vamwe vari kuita zvokutengesa, vamwe vari kushanda muzimba, vamwe vari kuti nyika yaoma. Asi ivo vanokanganisira vamwe vanhu votoravo vana. Handiti munoona kuvaseuti hausati kunyurura vana vako vese, vatora vavo chaivo vebhladhi kuti bhladhi isika zanota vangondotakura ava vasarawo vakawaka vasarawasara. Amuoni kuti pakatoita zvakaoma ipapo vasikati?
Imimi muri kupi mai Nkomo? Imbotipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu, vamwe vangade kuziva.
Inini ndiri kuno kuUK. Tiri muno isusuwo tiri vauyi takauya muno munyika, asi tinotoriwo nekodzero yedu tiri munyika yavo. Takauya kuzoshanda tichiita zvatinoita. Tinotopiwawo kodzero yedu yokunzi munhu mutema, hapana kwazvisiri. Asiwo ane chinzvimbo chake. Chero ndiri pabasa, ukange uri pabasa munga mutipatara kana ndirisika kana ndikuhospital, ndinopuwa nzvimbo yangu yekuti munhu mutema bhati ane noleji akadzidza kupurai wezero womuchena, anofanira kuinda pakodzero yake.
Handinozvozvaiwaezi
tinorwadziwa. Inini ndine hama dzakawanda, munoziva kuti nyika yedu inorwadzisa pamutezvino vana havana mabasa varimo. But pane kachitika zvese kana zvatanga zvekunzi vanorova maZimbabwe ndona tageti ende vazhinji bhedhi patofiti kana asingagoni zulu ndevele atori pataiti ende havadi zvechirungu zvichiri kuyeuka. Ndakamboenda mwadzataimboenda kumazoiriti ukasika miyemiyo kati I'm selling the doils can you come and see hari havadi mazuzo.
Aiwa
zero nezvakaitwa namai. Inini handizvozvisapota, zvinotirwadza. Chero vari kusapotaka zita awajaza kuti muna zaka na kujara kujiri la ramu ramu da. Kuna zingo na zaka na kwa uli chelo mchokora na limbai zeli. Kuna chao kwa kuzizo. Andi kita mumu wako kwa kuna kwa unezita. Andi nga iti mwe mumu uchige na kuti andi nye ina ele kuti andi nye we are not invested. Kukunye zingo zaza.
Aiwa tinotenda mainkomo ibobata imakadaro nekuti tida kumboenda kune imwe video yedu yatinayo yatapiwa isu takumbira kubva ku Bus Stop TV vakaita ivo video yechiitiko chanezuro saka tida kumboenda kwavari tinoona video yanga iri kuitwa iyo ne anoita zvemutambo muzvare Gonyet Samantha Kurewa angari kuita iye video asi ndeye Bus Stop TV takumbira kubva kwavari vakati tiishandise regai timboenda kwavari tione zvafamba sei.
Yeah, man, now. Yo, my then. Ndakati mageta yenda. Vamwe vakafane kundipeta. Vachina tizvese zvakuyenda. Chapresa. Bura hakuna. Mageta hakuna. Mabim. Kanzuru vaita takura. Mabas hakuna. Malip hakuna. Mabas. Tora tise pavitakura. Mabas hakuna. Mageta hakuna. Mageta hakuna.
Nasi tripa ZANU-PF headquarters pa muzinda we ZANU-PF. Apo my youth is arikuita solidarity match ya Dr. Amai. Ngati tore na maizu nsingo oti warikuti kudi. Magade ni mkome. Magade.
Chiribe edu.
Ruku mpati munde sana ngoro chini chiriku mpanya tuwe tika pana.
Chaya kumachi.
Imachi echi.
Ya momsi. Yeah, chaya ujo uradza wani. Wekuze kwa hika watae wa momsi edu itinuwada chaizu. Atina pomerwa nawo zvese zvakarongeka kuno Zimbabwe.
Ndokumbira kuti muditsanangura kuti nhasi panapa taunganirei iprogramu yechiya iri panapa.
Programu iri panapa tauya kuzotsigira mutungamiri wedu Comrade RJ Mugabe. Saiye wakabva nesumuhondo akatungamirira nanhasi utungamiri wake hatirachatinosora. Ano utungamiri wakanaka kunofadza munhu wese. Angasina munda, ano munda. Angasina kana chokudya, ano na chokudya. Chinotifadza kuna president chokuti kana kukaita nzara, pakaita program yekuti papa nzara gore rakapera. Munhu wese hakuna Zimbabwe yese kukasira kutumidzira chikafu.
Saka program ino ndeyekuti vangwane nzara takuwana chikafu.
Aiwa. Wong is part of it, but isis chuda kuti kutsigira utungamiri wa President Robert Mugabe.
Mimi sa youth leader zvanga zvinobatsira chi like sema youth e Zimbabwe zvamaita nhasi.
Zvataita nhasi isu se youth league zvinoita kuti tinzwe manyuku nyuku nekuti isusu se vana se youth league tinoti isusu pana mai ndo pane mwana panotarwa sara mai Mugabe tese tinowanikwa tiripo sevechidiki zvinotorwadza vechidiki kuti vange vasipo panotarwa sara mai Mugabe. Isusu tiri vana vamai Mugabe, tiri vana vamugabe, tine vabereki vedu vairi munyika muno baba ramai Mugabe ndo vabereki ve youth league yemusangano we ZANU PF. So chese chine chekuita namai vedu tinowanikwa tiripo sevana vacho.
Ichi changa zvinyatsoitika imachi yechi yange chitwe
vanhu vakazara pano nepamusana vekuti isu sema comrades akarwa hundo yerusununguko tatarisa taona kuti vanhu vanenge vakuita zvirasika pfungwa nevamwe vedu makomrades akarwa hundo yerusununguko vakuzvachazine kuti varikuitei vakutuka vakuzvishora even basa ravakaita havachati kuti vakasunungura vachovato respect at all. Saka takati matukire avakuita kutuka baba kutuka mai zvita rakufamba ndirekuzi all veterans have denigrated Grace Mugabe, all veterans have said Mugabe must go. Ndo zvatafambira chete hapana chimwe.
Alright.
Yes.
Ya yeah, tanga tichiona mabhana anga akasimudzwa kunzi Good to South yati pasi neAfri Forum. Munganisana ngoro zvinombonyatsoreve kuti Afri Forum.
Amen havo vana ivavo vakawanda wanda vanotozivana ikoko. Because vano mwakufunga mfoma zvimapato vozvipa zita vachinyepera kunge forum yekuita other things instead iri nzira yekupinda mupolitics. Saka ukatoona vakutoti pasi nayo vatozivana kuti wrong forum. Yes, I know because we are going to be able to do this.
Because those years are not here. Ah, banana, I can't. isusu zvedu zvataita zvanhasi ndezve Zimbabwe. Zimbabwe ine border to border, Zambezi to Limpopo.
Nevanhu mama ndiripo makadi henyu
ndinofara ndirikuona nhasi event yechiri kumbonyatsoitika pana
ndiye musangano wedu wezanupf
ini yechi imachi yechi
izvo harisati tanzwa kuti machi yechi
ndaona makabata chakanzi Gutu South pasine inoti Afri Forum. Afri Forum chimbori chi
Afri Forum zvinozivikanwa nevagaro kugutu ndivanoziva
nai baba Afri Forum zvinombonyatsoreve taona makati Gutu South yati pasine Afri Forum.
Afri Forum zvinoratidza kuti tungatiri forum yekupiche Gutu kwedu kwatongatiri kuku tungati yatinotikatichitedzera tiri ikoko.
Aiwa tinotenda maita basi. Right, nofunga mazvinzwira mayouths angachita solidarity match ya Dr. Amai Grace Mugabe. Gonyeti reporting for Bus Stop TV News. Out.
Aiwa tutora mukana uno kutenda Bus Stop TV nekunge vatipa ivo mvumo yekuti tishandise zvavakaitawo nezuro vakanga vari ku solidarity match mazvinzwira mega. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti zviri kuitika munyika iyi, madzimai vari kupindawo sei panyaya idzodzi dzemitambo nezvimwe zvakadaro. Tanzwa vamwe vachitaura PJ tanga takateerera kuti vanga vari kunyatsoziva here zvavanga vafambira. Tatonzwa kunyange ivo vanga vari kuronga vaedza kutsenga-tsenga mukanwa kuti vataure kuti sei vanga vari pachitiko chanezuro. Asi ndozvimwe zvatiri kuzeya nhasi kuti tione kuti zvakamira sei uyezve zvinorevei mune ramangwana nyanya kuupenyu hwemudzimai wanhasi.
Wati ngibuyele kunkosazana Matutu. Wena-ke ubulalele lawe lapho bekhuluma abakade bexoxwa labo ngugonyeti. Abanye bevele bengakuzwisisi lokuthi balandeni. Ubona njani wena?
Ngicabanga ukuthi abantu bayasetshenziswa.
Yeah. Ikakhulu abasakhulayo lapho.
Yeah, abasakhulayo ngizile lo mama obekhuluma lapho. Mina njengomuntu omele inhlangano yabomama, kungizwisa ubuhlungu ukuthi abomama they are being misled. Bagcina besenza into abangayazi ukuthi bayenzelani and namanje bakuthiwa bathi phansi ke-Afri Forum. Abakwazi nokuthi i-Afri Forum le abathi phansi ngayo kuyini.
Kuyini mpela mpela.
Into engiyi-understandileyo ukuthi abakwazi ukuthi nxa kuthiwa phasi ne-Afri Forum yini i-Afri Forum leyo. Bavele nje basika batshela ukuthi kuthi ukuthi kune-Afri Forum noma ilwisana nalokho okwenzeka e-South Africa kumbe kwenzakalani, but abana-idea ukuthi yini leyo okubonisayo ukuthi le nto abayizile lapho le nto abayikhulumayo abayazi, okuzisa ubuhlungu kakhulu.
Ngoba
sisasorela sithi abantu basupport into wrong kanti abakwazi ukuthi basupport into wrong.
Kuthi lapho nxala nalapho sokuvotwa ngomnyaka ozayo yibo abantu abazabe bevota bona laba. Kule nto ezaphuma khona lapho
the fact that laba abantu abazazi kuqala ukuthi bona bongobani abakwazi ukuthi benzani, kufana nje lokuthi angazi noma ngingababiza ngamastuji noma ngithi yini, because loba besiyovota abazi ukuyavotela ukuthi bafuna ini bona. Bazovotela ukuthi kuthiwaka benze ini. Okuyithi elungelweni labo lokuthi bazikhethele, abalali ilungelo lokuzicabangela kahle kahle. Engilwa lakho mina kakhulu ngikubo mama ukuthi omama kumele bazimele bafunde ukuzicabangela, afunde ukuzenzela ulutho ngokuyinguye kwakhe, angayenzi ngoba ubani ethi kayenze kanje. Laba bantu abakwazi ukuzicabangela abazukuyavota ngoba bafike bavote ukuthi mina ngikhetha lokho, bazavota ukuthi kuthiwe kangenza ukuthi
mama kwanapho ecingweni mama.
Zvakaoma yaiwa anenzeve azvinzwira vane meso vazvionara. I think tichiri naamai Hilda Nkomo, andizoti muchiripo here panhare. Hello.
Hello, ndichiripo.
Mombotipewo pfungwa dzenyu nezvataona pane vhidhiyo yanga iri kubuda. Taona vamwe vechidiki mayouths anozikanwa semayouths vanga vari kutivo. vanga vasiri kutoziva kuti vanga vafambira chii.
uye zvapo tiri kuona mabasa ari kuitwa ivo ne vari kuita zvemitambo kuti vakakwanisa kutora zvanga zvaitika musi iwoyo vakakwanisa kutaurawo nevamwe vachinzwawo pfungwa dzavo kunyange zvava zviri kusekesa asi zvinodzidzisa mune zviri kuitika zuva nezuva kumusha tipewo pfungwa dzenyu
sisimavelasi ini ndinoda kutenda gonyeti nezvaakaita munoziva kuti kuinareta chinhu kunonakidza kuti anogzamisa pfungwa anoona mamiriro akaita zvezvinhu takatopiwa green light nagonyeti teti so much nezvaakaita nekuti vanhu ava vakangouya vari murima zviva zvekungoenda kunzi vamwe vanhu vachidawo maticheti nemazambira nekukwidza mahara kwavanenge vanzirya yekusangana nokunodzidza kana vachapuwa masikadi kana chii but at the same time kuuya kwavari kuita hakuna zvinotsanga
aiwa tiri kuona apo pj vanenge vawana nhare dziyapinda pari zvino asi tiri panyaya iyoyo regai ndimboverenga zviri pafacebook page yedu ndiri kuona pane vari kunyora panapa tina Wills Sweeney ari kuti ndobvumirana naamai Hilda Nkomo zvizere mabon free mazhinji havana basa Marvelous Chisango ndawanawo vane zita rinenge rangu panapa
hauswitira fevha here
apa ndaita fevha nondangoona kuti Marvelous ndafunga kuti ndini
sazita
saka vari kuti hanzi handina munda ndipeiwo ndofunga vari kutaura pane zvanga zviri kutaurwa nemayouths anga vari kuti vakapiwa minda nezanup f masola wadudula mwandi ari kuti dr amai vakarasha apo veafro forum vekwagutu hanzi vari kutaura kuti zvakaoma apa tiri kunzwa kuti afro forum ndeyekwagutu ndo zvavari kutaurawo panapa hanzi naWill Sweeney it looks like vanhu vakangonzi endai kumusangano wezanup f asi havazive chikonzero chavakange vachifambira saka kana muri palive feed yedu pari zvino dzvanyai pakanzi share tione takawanda uyezve modzvanyawo malike nemalove kuti pj neni tizive kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete nekuti dzimwe dzenguva tee tiri kungotaura pj pasina ari kutinzwaasina
ari kuteerera panonzi pana amai mulochwa panhare tokugamuchirai
Hello.
Hello.
Makadi kwa mai mlochwa.
Ndiripo makadi yo.
Aiwa nhasi ndafara kuti mapinda muchirongwa nekuti togara tichiedza nhare dzenyu dzisingabvumi. Munoona sei zviri kuitika izvi? Tinoona kuti nezuro takaona vechidiki vachienda kunotsigira iwa mai Grace Mugabe kune kuratidzira kwakaitwa vachiti zvavakaita kuSouth Africa zvanga zvakanaka.
Ini ndingoramba kuti vanhu vanongoita zvekungotinhiwa nekuti vanhu kuti zvaanoita kuti ungazvitaura kuti unoti ndezvepfungwa dzake here munhu haina ndionisa kuti ndezvepfungwa dzavo nekuti vazhinji vanongoita zvekutinhiwa senge kumusika kuya kwavanenge vari kumusika kuya vazvekumangosvika pagedhi repamusika rotomira kutonzi munhu wese mabhazisika azara kuti anenge ari 5 here kana kuti anenge ari 6 ndozvavanotoita pamusika ipo kwavo saka vanhu nenyaya yekuti vanenge nenyaya yekuti vanhu vanenge vachida mastezi mumusika muya kumupedza nhamo kuyako kana ukaramba kuti urambe kuinda hazviti unototoregwa stezi saka vanhu hapana zvavangadomboita vanhu vangoziva kuti tikasadero vana vedu vanofanha nzara
saka mai mulochwa imi muri kupi uye kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuenda kumarali muri kupi imimi uyezve kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuti madzimai vawanikwe vachikurudzirwa kana kuti kukokoredzwa kuti vaende kumarali nezvimwe zvakadaro
inii ndiri kumberengwa isi mureserva muno zvavanoita vezanu vacho vanoshanda zvikuru sei nemasabhuku nemasekretari emasabhuku saka sabhuku unenge achiziva kuti choga choga chinenge changouya kudai mbeu kana kuti chini unototi apiwe vese masekretari wacho saka ndio vari kufamba vachitoudza vanhu kuti mangwana kumusangano kana kuti kune rali hakuna anosara here mukasara hamuzopiwi chichii nokuti vanhu vakatorere mazuva nekungopiwa zvacho zvavanopiwa kwedu kuno munomu mp wacho wakambouya anonzi makosimusihlongwane muno mueast wakambouya akambopa vanhu mabagwe vaitwa vama5 kg akambouya vanhu vakapiwa kwadi
wakambupuwa rice ma 5 kg mm-hmm. wakambuwea zea kawapa futi rice kwa wengu kwa kapu saka unuunate wanu wano kuchi ni wabangu wani wanjiti kwa nzitinosha wano kuchi kana chikaramba tinosha kuroho
mhm saka mshuona kuya kurukuita sarutu zemna 2018 munoona zizo hitu kwa murunyara roere imise wanu wari kumarua
kuna ukweza hako hako anzikunia kutia mnisho mweta nyanya chongo mm-hmm. naso kuti senge zaka fura zanga zili zazina miri jonga si iso kuti rungo uza wanu kuti nyoto anwane wa chiti iwo kuti susu tive kumzangano kwenu tinosha chichi nika na kuti mutema t-shirt tinosha sana mm-hmm. susu rungo uza wanu kuti nginda ya kumzangano kwacho si ufoti yako secret yako mse kufota chete wengo zapo kuita chete kufotela na uti kutubabuta ishwa zesha nangwe isusu NDC chikati msangani awamu uivan ene wanda huzo kati msainda
aywa paka naka
ya mwani lochikwa wawashini chikwa unozimpa kwa wanu kwa wanu kwa msangani unozimpa unozimpa muno wanu kwa shini zipa nizira zaka wanda
aywa tunokutenda
itu au kulumi ini mamlo nkosika zimulocho mbicha
yakudrima
yeah woti fata fata ngamafichane kuti kona ngapo kwenzakalani ngaloludaba
ngaloludaba ngapa vantu vayesava vantu vayethusene vanokwesava kakhulu noma kuti thina MDC singabiza umhlangano yithi kuphele siphumayo thina masinia abanye abasha laba bayesava bayazikhulumela ukuthi thina siyesava njalo singabonakala sihamba nani siyesava noma ukuthi abantu bakuvakathe ningasokusiwa ku-election so bayesava ukuthi ndabonakale hamba lami sengo-MDC uyabe sesava
so lina lilamacebo yini eliwenzayo ukuthi likhange abantu ukuthi bedlule ekwesabeni la
thina siyabe sibakhanga ngokuthi hhayi olright nxa sinalisesaba hambanini emhlangano lingabizela umhlangano nowezano hambanini kodwa mzukwane wevoti please sicele ukuthi-ke lisitshintshe nami-ke lisivoteli bayavuma kodwa nxangikhuluma lapo
ye kodwa ukwesaba yikho kukhulu
into yokwesaba yento abayikhulumayo ukuthi siyesaba ukuthi enxa sokuba ama-election kungavuka ukudlalela sizathaywa and njalo siyabuza ukuthi sihlala sitshela ukuthi kasifuni umuntu emhlanganweni o-MDC kasifuni vele singaphelasi ukubona ukuthi uyemhlanganweni e-MDC siza kucwisha abanye besethela kuthiwa siza kuxotha lapho esigabeni sakongumbani ngani yabona
ye kodwa wena udaba
lolobaa
ye udaba lolo lokankosikazi Mgabe lokuhamba ayetshaya intombazana lo abantu selike labakhuluma labo emangweni wakini bathini bona
bamanga vele ngakwazi lutho njengabezana walapha vele ngakwazi lutho noma ukuthi kule zanu kadresi G40 kule Lacoste ngakwazi lutho ngakho kwenza kokutshelwa kuphela ukuthi bazikwazi ukuthi MP wabo ona phezele kwa-east ukuluphuhlangothi vele ngabazi lutho batshelwa yithi bemangala zingathi basengisa amavidiyo emafonini bamangala sifuta sebebuthanele befuna ukubona
ye
ngoba iqiniso vele ngabavunyela ukuthi babelazi iqiniso
hayi wa maimulochwa nhasi ndimatigonera asi muramba makadaro nekuti chokwadi tinogara tichifara kana mapinda pachirongwa chedu uyezve tsvagai mamwe madzimai emunharaunda taurai yenyu
netiweki yangu ndofunga ndiyeyongemesa
aiwa nhasi muri kunyatsonzwika mwari anyatsotiitsira atiitsira nyasha nekuti muri kunzwika zvakajeka saka tsvagai mamwe madzimai emunharaunda mupote muchipindawo pazvirongwa zvakadai kuitira kuti tinzwewo kuti imi madzimai iyi vari kumaruva zviri kufamba sei
ukuze labo baqunge isibindi sokuthi bakhulume emoyeni bakhona yini abalesibindi esinjalo bakhona yini abalesibindi esinjalo sokuthi bangakhuluma lasemoyeni njengoba nosithi
bayesaba ngiyangize kodwa ngabanikezi nihamba abanike babembuza ukuthi wena wangena njani wathinithini ngabalayela ukuthi ngangifuna ukungena ngabanika le namba zakhona kodwa ngenza-ke mbeze phela bekhuluma futhi bayesaba
ye kodwa antsho lina abe-MDC laqalisa uhlelo olokukhuthaza omama ukuthi labo bangene kwezombusazwe. Ngakini ngapho emangweni wenu akukasabalali na?
Ah, abana kwa sawa ngicela ukutshela ukuthi mina ngiwa candidate kona pa ko esigabeni sako ngungazi lapha since 2005 uncontested. So akukhanga ukuthi bayisaba.
Abafuni khona ukulokota.
Manyatsotaura amai mulotwa nhasi manyatsotifadza panapa ndo zvatinoda izvimadzimai kuti potai muchiuya muti titaura kuti zvii zviri kuitika. Ndiri kuona mulotwa vari kuti vanhu vanotya kupinda mune nyaya dzematongerwo enyika. Saka ndosaka kazhinji
kachovanotya.
Aiwa, tiri kutendai, tinovimba kuti tichange tiinemi zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu. Muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka
inendotenda. Network ndiyo nongondikara ma. Aiwa, nhasi manyatsobuda zvakanaka. Muve nezuva rakanaka. PJ, tine mumwe munyarikani Linda Masarira apinda pachirongwa. Linda Masarira, tiri kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Makadi vanasisi vangu vakuru vari kuWashington DC, vatereri ndofara kuvapano zvarana.
Ehe, tiri kumbotarisa
tenda kugamuchirai pachirongwa.
It's always a pleasure.
Watikudza zvikuru anasisi.
Ndicho.
Koma.
Vanayaya.
Vanayaya.
Tokuchingamidzai. Murikuona tiri kuona zvakaitika izvi nezuro tichiona kuchiitwa iko rally muHarare imomo yekutsigira Dr. Amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Tipewo pfungwa dzenyu kuti muri kuona zvakamira sei. Tozoti mamune zvimwewo zvamakaronga. Chimbotipewo pfungwa dzenyu.
Handidi kunyepera hei. Nezuro ndakanzwa kurwadziwa. Ndakanzwa kusvotwa. Ndikanzwa kuneta. Nei ndichidaro, chakandirwadza ndechekuti vanhu vakaenda kunomacha vasingazivi kuti vari kumachirini. Nekuti vanzi endai munomacha. Mukadatsa maheadmaster aya, vanhu vanga vatovingawo musangano wemaheadmaster. Vachiti tiri kunodzidziswa zvenyu curriculum. Rakanzi endai munomacha. That is the level of desperation of Zimbabwe. Yekuti ndikasaregedza kunomacha uku basa rangu rapera. Asi ini ndine munhu ari close kwandiri wandisingagone kutaura panhete nyoro. Akati podo handisi kuenda, akapinda mota make akadzokera kumba kwake, handisi kunomacha. Ndozvi zvandiri kukurudzira maZimbabweans kuti ngatiambei kushandiswa. Ukashandiswa unowanei? Chero kanopiwa chidhora ziyacho ichakuraramisa here makore ese achauya? Aise yakakuita sei? Yakakubatsira kudaro. Pedzezvo chandotaura kuti ndakaneta. Ndakanetiswa nenyaya yekuti amai tinozviziva tofe, chero vasingati kuvachena kuti vakarova, vakarova. Ndosaka vakatsvaga diplomatic unit. Chinhu chese chandaitsvaga kwavari semunhu anozviita she philanthropist, handiti ndaifanira kungoti no, I apologize, I am, handiti hapana munhu asingatadzi. Hazvina basa kuti uri first lady here, uri president, uri ani. At the end of the day, we are all human. We are. Hakuna munhu anonzi ari perfect anogona zvese pasi pezuva. Asi chitiko chanezuro handidi kunyepa. Chinhu chekuti chinosvodesa pasi rose kuti vanhu vakabuda kunoti tiri kunomacha nekuti amai vakarova munhu kuSouth Africa. Tiri kuratidza kuti tinovada. Chitiko chiya chinoratidza kuti vanhu vari kutizvona hatirapasana zvo kuti mai vanofamba vachirova vanhu. Isu tinovada vakadaro. Asi chinozosvodesa nekurwadza ndechekuti vanhu vanga vari paya mukaona kana nyika zviri kuita nebus stop TV iya vanga vasingazivi kuti vari kutsvadziiko. Ndopa ndinozodzoka ndichiti vana veZimbabwe makakomborerwa mune nyika ine michero. Ine mvura rakanaka, inonaya mvura, inodai inodai. Munozviti makadzidza. Asi sei tichizosvika pakudzikisirwa kutari kuti tichongoitiswa zvinhu zvatisinganzwisisi kuti zviri kuenda kupi, zvichibva kupi, zvizomira papi. Hakusi kuti vanhu havazivi, vanoziva, asi vanoti vanotya. Pedzozvo zvoti aiwa tiri maKristu tinonamata. Asi Bhaibheri rimwe rora munotinonamata rinokuudza kuti fear is a demon. Kutya chairo idemon. Saka tochiti here nyika yeZimbabwe inyika ine vanhu vakagara nemadhimoni ekutya.
Ndopopindira ipapo muzvare yemasarira tiri kuona munyika pari zvino pane kutaura taura kwakawanda. PJ tichitanga iro vhiki rino iri. Panga pari kutaurwa nyaya yazodwa wabantu. Asi takaona maZimbabwe nipo pano pa social media vachitsikana nekutsikana nekuda
kutsikirirana
nekuda kutsikirirana vachitaura ivo pfungwa dzavo. Asi sei tisiri kuvaona vachitaura pfungwa dzavo kana tiri kutaura zvinhu zvematongerwo enyika? Chii chiri kumboitika munyika?
Izvo zvitaura kuno
gumbura iyoyoyo vanasvitsi vangu yekuti kana muchitarisa kana paFacebook pangu kazvinhu ichiti dzatirwo yedzai kukurukura kuti Zimbabwe yachoda yakaita sei kuti tinokwanisa kuivaka sei vanhu havapinduri. Zvinhu zvisina maturo izvozvo zvanazodzi wananani ndozvavanoda. Asi tikada kutochirichidza kwacho kurarama sekune ushotambudza munhu taona kana mari yekombi chaya anenge asina kujusa cheiko kana data bhando racho rakaenda paFacebook kana ane mukadzi womwe anenge atotsvagawo munhu wekuti hei ndichimbonditengerewo ndimboti ndizvoenda paFacebook ndozotaura newe kana ari murume varume chavo vari kutokorokozototsvaga mabhanduri iwayo muno muZimbabwe muno vazhinji vandinotombotengerawo vachoti ndichitengerewo bhanduri ndigoyo ndapinda pasocial media. So at the end of the day enda pasocial media pacho kunoita maconversation anoita kuti tionesane tivakane ndo zvinhu zvakakosha. I was appreciated really, you know, when people start having conversations on social media which are meaningful, which will develop us as humans. Kuka tisiku kwanisa kuita izvozvo zvinhu zvisina maturo zvekurarama kwevanhu nekuti ndozvo vanhu zvavane basa nazvo kana zvekusasimira kwevanhu. Asi tikutambura hakuna mari kumabhengi, hakuna mabasa, hakuna chi. Tikatikurukure nyaya idzodzo vanhu havadi kudzikurukura. Handi politics. But at the end of the day, politics dzinoafecta kudya kwako, praizi yechingwa, kuti wakwanisa here kuwana basa. Saka hapana paunofa wakati ina handiita zvepolitics kuzi politics ndiyo inotoraramisa upenyu hwako, inoona kuti wararama here kana kuti wafa. Chinonyarwadza kuzvipatara chako hakuna mushonga.
Sisilinda, tombokubata ipapo ndozoti zvechokwadi hana pari kurwadza muruda kutaura mafungiro enyu. Asi tine vamwe vanyarikani PJ, ndiri kunzwa kuti maimukomo vambengi foni yavo yanga isanzwike. Mongoti simuchidimbu tipewo pfungwa dzenyu pane zvamuri kunzwa zviri kutaurwa naSisilinda izvi tisati taenda kwauri PJ.
Zviri kutaurwa naSisilinda zvinorwadza. Ndakuudzai kuti nini, I was matured during the war. Ndaiona zvese ende iye zvinezvi zvavari kugara vachitaura utongi huripo kuti nyika ndeyezano nokuti vakarwa hondo. Hondo yakarwiwa zanafosi nezipurafosi. Tese tanga tichiona vana chimbwita vaisika madzinai achirohwa munhu wese achiita kuti nyika ive zvairi. But nhasika munhu wese akutarisirwa pasi zvakunge zano yakangorarama namanayo. Zvinorwadza. Isusu tine vana izvozvo vasina mabasa vakapedza kuhubeti vagere izvozvo vari kutengesa madomasi hubeti munyika medu. Asi ezvine zvinonzi ya kumusangano wononzi pasina nhingi, pasina nhingi. Vanhu vaya vari innocent but kana nyangwe iye mutungamiri ari mutungamiriri kana wakanganisa unotiwo vedu chero ndiri mairemba hanzi ndosaka zvainzi kuvakuru kugota kunoda kwaamai kwevana kunodzima moto. Unoti ai wakarangurai bhaimboisa iwo kuitira kuti zvibharanse zvinotarama ungoti zvese zvawaita vanhu vese wonzi kwapa chero vakatyikidzira vanhu vokurohwa vanhu tozviziva kuti tinorohwa bati zvinongorwadza kuti takufirawo here isusu tine maraisi munyika medu.
Ndeni kubate ipapo nekuti nguva dzedu dzadyanana. Timboenda kuna PJ vataurawo nemumwe munyarikani kuitira kuti tichipeta nhaurwa yedu yanhasi. PJ.
Matutu angiletemba lokukhona ecengweni sokusele imizuzu emibili nje kuphela.
Okay.
Wathi mbuze umbuzo lo okhulunywe nguNkosazana Linda wokuthi udaba olukhulunywe nguye lokuthi siyabona sixokozela enkundleni lapha ezebulenjini sikhuluma ngezabo zodwa wabantu kodwa singakhulumi ngendaba ezigqakathekileyo ezokuzithuthukisa. Ubona njani?
Liqiniso lelo, abantu baxokozela kakhulu entweni engelamsebenzi.
bese ngithinda ngivuma futhi ukuthi mhlawumbe endabeni ezinjengezo zombusazwe abantu balamadimoni obugwala la amadimoni obugwala okwesaba.
Yeah.
And can I please say this, my last sentence?
Ameno nareza vo PJ hapo dzinenge dzafadza clip kwa asi vanga vari kutaura zviri pamoyo pavo
madimoni eiwaye kutya
asi tongoti
nguva dzedu dzadya.
Yeah, just to thank all our people that were on our live stream at the VOA, Shona, we really appreciate you. Sekuru Oswald, I saw you, I couldn't read your message, but thank you for participating, and everybody was on the live stream. Also our guests who helped us look at the situation, Linda Masarira, we also had Hilda Nkomo, PJ.
Yeah, tibonge kakhulu unkosikazi unkosazana Victress Matutu ekade tilaye kuhlelo ngibongele njalo unare umaveje umaramwize gambiza udambudzo umsa wenkosi lo mesi nkosi hathi alibonga lonke olivalelisayo upresident Jeremiah
and I'm marvelous Mhlanganya who is saying please share our life. Thank you.